Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeino misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu chikumi 22-2018. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nevatsigiri vavo kuGwanda Matabeleland North vachitsvaga rutsigiro uko vanonzi vatanga vapa varimi matsiru anodarika chiuru nemazana matanhatu. Mapato anopikisa anoti uyu muitiro weZANU PF kushandisa zvinhu zvehurumende mukutenga mavhoti musarudzo dzichaitwa. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano wekutsvaga rutsigiro mudunhu reMidlands. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inozivisa mazita emakambani achadhinda mapepa ekuvhotera, asi musangano uyu wavhiringidzwa nerimwe bato riri kunyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu necommission inoona nezvesarudzo iyi. Vari kukwikwidza vakazvimirira kumasvingo eBen vanoti vane mukana wekukunda mapato makuru vachiti kusawirirana kuri mumapato aya kuchapa kuti akundikane kubudirira musarudzo. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa kutsvaga rutsigiro kuri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichatarisa zviri kuitika mumapato ayo ari kutsvaga rutsigiro. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.